Vachamisa munoti kudii nemashoko aya ari kutaurwa navama vhairi nevamwe vekubato ravo ekuti pakaitwa mubatanidzwa vaone vatsvangirai vachikwanisa kunge vachitungamira mubatanidzwa wacho?
Maonero kaanosiyana siyana, asi unogona kuona zvisizvo zvinobvumidzwazve. Chatinoziva isu ndechekuti takabvumirana kuti hatisi kuzoita makakatana kana gakava kana nhaurirano idzi munzeve dzeruzhinji, nokuti tinogona kukanganisana pamafambiro atinofanira kuita. Asi ndinonzwisisa zvangu kuti musangano wakaitwa unofanira kungonga uri kwagutu. Kwagutu uko kunozikana nenyaya yechikuruva mabhachi kana kuti mangisi nerimwe doro rinombopuhwa ikoko rinogona kudhaka zvizhinji. Saka ndizi kuti pangoda ranga rambonwiwa here pakazoitwa musangano? Kana ranga rakanwiwa, chazoti hedu panopera bhabhara ziro riri tochigara pasi toonesana kuti aiwa, ngatitarisei nhoroondo dzevatungamiri vatinawo. Isusu tatakati muonero wedu ndokuti chengawo semananga hapana risina mhosi. Muonero wedu ndokuti mbwambiri dzinenge dzakabatirana nyama hadzitorerwi nyama iyoyo. Turika denga ubatsirana uyo nokoko uyo nokoko, asi nyaya yekuti titarise mutungamiri wedu atsvangirai ndiwo mutungamiri ane nhoroondo yokuti akarovesa pasi ZANU-PF. Ndiye mutungamiri ane nhoroondo yokuti vamugabe chamo kana vavhuzevezera kuti gamba rako ndiani kana kuti jongwe rako ndiani, vanokuudzai kuti ndivatsvangirai, nekuti ndo vakavadya sarudzo, ndo vane nhoroondo yokuenda mberi nokuramba vakashinga kubva tichitanga kusvika patasvika izvozvi. Sango rinopaaneta, kwete kuti usina kumboneta uchangopinda wototi ndaakuda kupuwa. Unopuwa sei? Izviza kuti sango rinopaaneta. Hatiri kuenda hedu kunoti tingada kuti ningi ndiye anofanira kupinda, ndozvenhaurirano ka. Vanhu vanotaurirana, asi matare haitwe pamusoro pegomo, matare haitwe paruzhinji, matare anoitwa mukuungana nekusaurirana. Saka tichataurirana topanana mazano, tochiti uyo wakakodzera kuenda pakati, uyo unoenda pakati, kana tichinge tichibatana. Nokuti munoziva ka inhaurirano kaidzi hadzisi dzokutukana, hadzisi dzokuvengana, hadzisi dzokunyombana, hadzisi dzokusorana, asi kuvandudzana, nokuti zvanza zvinogezana. Tiri vanhu vamwe chete, ibvi nomupindira gombo rimwe chete, tive vanhu vanofamba pamwe chete, kwete kuti tinge tichibva tagerana misoro, tichiveurana, uyo wanikwa ane musuwu, uyo wanikwa ana ndebvu. Hazvizobude zvakanaka pakuvaka kwatiuda kuita nyika.
Ivo vari kutika vatsvangirai vaiedza kwemakore akawanda vachikundikana, nekudaro yanguva yekuti tsvimbo ipuwe munhu.
Isusu tsvimbo tinonzwa sokuti wajairirana netsvimbo yake ndiye watoda kuti aranda anayo, nokuti waakuziva makona ese, waakuziva kuti zinyekenyeke riri papi, waakuziva kuti danda rakamunywa nemujuru papi. Isusu zvatinoda kuziva ndezvokuti kana mujuru uchinge uchimunya, unomunya danda zvichitora nguva yakareba. Asi isu tiri kutarisa kuti taane mutungamirika anga achionekwa nguva dzose achizama zvibingaidzo zvanga zvichizikana nenyika yose. Ndiye mutungamiri watinoona sokuti anogona kutiti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka, nokuti munozviziva kuti kazhinji zhinji chisina nhoroondo chine njodzi uye chine ngozi. Nhoroondo munoziva kuti inavatsvangirai, nhoroondo munoziva kuti inavatungamiri. Tinotarisawo vatungamiri vari kune mamwe mapato vane nhoroondo dzaanadzo, asi tiri kuti nhoroondo idzo ngadziitawo chekoche dzichibatsirana. Takatarisa kuti tiwirirane, titaurirane zvisiri zvokusorana, zvisiri zvokunyombana, asi zvinoita kuti zviyambutse nyika, nokuti nyika ruzhinji, nyika vanhu, nyika kubatana, nyika rudo, nyika kubatsirana kwokuti vanoona apo voonesana, kuri toonesana mumarari, nokuti kada kutatanurana mumarari umu tinopedzisirana tabvisana hanzu, uyo wofamba akashama, uyo ari mushwi, nyika yazara mapenzi.
Asi kavari kutiwoka ini ndi munenge makatanga kuvanyomba muchiti munoda kuti vatsvangirai vatungamiri.
Kusi kunyomba kuti pave nechido chokuti semaonero evamwe vanoona vanotaura muonero wavo. Chakashata ndechekuda kuzonyombana kuti uyo watadza kubva nguva yakati. Munozviziva kuti vatsvangirai vane mbonje, vakapotsa vaurawa, vakapotsa vanhu vakaurawa vazhinji vanovatsigira. Izvezvi kutaura kudai kune marinda ari munyika nokuda kwematongerwo enyika, kwete nokuda kwokupiwa kwengaruko nekuda kwematongerwo enyika, kwete kuti nedzimwe mhosva dzavakaparawo mumanharaunda, asi nekuda kwematongerwo enyika nokutsigira shanduko nokutsigira vatsvangirai. Saka vanhu vanotambudzwa, vanhu vanoparadzwa, vanhu vanoshungurudzwa nekuda kwokuti vanenge vakamira pachinhu chimwe chete. Hatifaniri kuchinyomba kuzvipira ikoko, hatifaniri kunyomba kuramba mira ikoko atifane kunyomba mbonje kana maronda nemavanga nemisha yakapiswa nembudzi dzakatorwa nemombe dzakatorwa tovatanyomba kuti ange paitwa dambe kana paitwa je iwondo yabva kure kure iwondo yakaoma yekuti tikada kuzonyatsotarisa pakutaura ikoko kuti arakati hai gazipora akabva murutsva matakadzi kakare anyaradza mwana zvakaitika kare ngativharei chikamu ichocho tovhura chitsva tochivhara mamwe makomba esakanga akamboitwa toti ava nezviito zvavakamboita ngazvikanganikwe totarisa chimwe chete senyika asi kana povhurwa maronda akare hazvivaki nyika hazvisumudziri chiono chatinacho ndozvatinongokurudzira kune vese vanotaura kuti aiwa pamashoko edu ngative nemashoko akapomodzwa akadirwa mvura anenge ane kusaswa rudo nekusaswa muono umwe chete nokuti kuda kunozongonyoka vanhu vachisora mutungamiriri wevanhu vakaita savatsvangirai zvinhu zvinorwadza zvikuru nokuti vamwe vakatosorwa maziso vamwe vakabayiwa nzeve dzakazara nematanda vamwe ane makumbo ane midzwa nemasoso vamwe ane misana yakazara mapfumo vamwe ane zviso zvakazara mivari yemapanga nokuda kwenyaya dzematongerwo enyika asi tata tasiya zvose izvi takanangana nerudo takanangana nemuono wekuti Zimbabwe ndo yatoda kununura asi zvatakuona izvi zvogona kuti tide kupanana mazano nekupanana yatingati vandudzo yokuti tibve nekusiyana nenyika yakashora zvakadai
asi panobuda kubatana here apa vachamisa nekuti ka zvaakutenge zvaakubuda pachena kuti vamwe vakuti havo zvinenge zviri nani kuita musoro wegudo pane kuita musi kweshumba
uko kune kuri kufunga kwevanhu vanenge vasina kunyatsonzwisisa kutambudzika kuri kuita vanhu vemuzimbabwe hama dzashupika nyika ine nhamo muzvikoro umu mafizi aya ari kutambudza vanhu mumabhengi umu vanhu vatambura nemitsetse inonyadzisa mari muhomwe hamuna mabasa ari kuvhara kuri kumaruwa kuchikafu hakuna zvinhu zvakaoma hakuna kana upenyu hune pundutso vanhu vayaura tayaura munyika vanhu vari kunonga sosve nemuromo saka hatifani kuda kunyanya kuneta nenyaya yezvigaro isusu tichadza kutarisa ugaro hwevanhu hatifani kuda kunyanya kutarisa kuti ndakamira papi usingatarisi kuti nyika yakamira papi hatifani kuda kunyanya kutarisa kuti ndoda kuti uyu azenge aende pamusoro nokuda kwokusorana isusu chatoda kuunganidza haisi zvinhu zvatinoona zvokuti zvinhu zvinotidzorera kumashure asi kuunganidza zvinotiendesa mberi hatingati mastrengths edu tese abatanidzwe kwete kutarisa maweakness hatidi kutarisa kuti wazonzi amutete uyo wanzi mupfupi uyo wanzi une kwashi izvozvo hazvisi zvatinotarisa ngatitarise kuti kana pane munhu tomusimbaradza amire kuti tose timire semuzambangwena senyika mapato tomboyes tine tine mapato edu asi totarisa kuti ane nhoroondo inoita kuti iende mberi ndeupi tobatana chese isu tinodarira kuti vatsvangirai vane nhoroondo inozikanwa ende hatisi kutaura kuti vatsvangirai vane nhoroondo chete tichisora vamwe tiri kutiwo vamwe kana vane zvavanokodzerawo ngavauye vazvisete patebhuro chengaozi mananga hapana asina mhodzi isu tiri kuti kakomberedza tese rume rimwe harikombi churu kapakazidawo nemadzimai zvinhu zvinobva zvaita zvakanaka tojurudza majuru edu nyika yopedza nzara nyika yopedza kuziya zvinhu zvoitika vanhu vopenderera Zimbabwe itsva yauya 2018 munhu wese akafara kubva kumatebelland kumasvingo manikaland midlands kumashonaland ndozvinhu zvatiri kuda
asi vamwe vari kutiwo ka vachamisa paakutoonekwa kuti papindirana tinhaidzirwa apa saka nekudaro vari kuti mubudirire musarudzo dzegore rinouya zviri nani kuti muedze kubatana nevamwe vangwari mmbc vakaita sana biti nana muzvinafundo washman nuvava nekuti mukasadaro muchida kutsvaga vamwe zvinogona kunetsa vari kutiwo zvakare ka mbudzi yemurombo inokuma ichiteera bere ndo zvaakuitika apa
mbudzi yemurombo inokuma ichiteera bere asi munofanira kuziva kuti mbudzi yemurombo painonge ichienda kunomwa mvura inenge yakasungirirwa gumbo kuti inogona kutorwa nengwena saka isu takasungirawo mbudzi yedu ka kuti painoendawo murwizi umu inogona kutorwa nengwena tinozviziva kuti patiri apapa panofanira kunge pakavhurwa meso tichifamba zvikuru nokuti kazhinji zhinji panenge pane matare akaoma kudai enyika kutotadza kuvata ziso rimwe rombosvinura rimwe rakavata kuti ratinge tine uchenjeri neudzamo hwekwatiri kuenda tatisingadi kuita sadza mutekwe heri sadza mutekwe topedzera tava kuna taisireva tanyudzwa murwizi munenge mune ngwena kana kuti mune zvinodya nezvinotakatisa isusu chatiri kungoda ndechekuti wese anoda kuti tiende mberi achitsigira mutungamiri weruzhinji akasarudzwa vatsvangirai atiuye tibatsire basa iri nokuti kazhinji zhinji tataura isu tikati munhu wese akati tibatsirane kusunda gomo riri apapa rinobva raita nyore munoziziva kuti kana tabatana kusimba ikoko kuripo saka vangava vamangoma vangava vawelsman nuye nevamwe vatungamiri vese vamungataura masao vane kodzero dzokuti vange vachibatsira chatisingangodi chete ndechekuti panenge pachifanira kuonekwa mweya worudo touyisa mweya uya wokuvavana nokuvengana haizvozvo hazvivakinyi
saka tombodzokera kunyaya yenhaurirano muri kuenderera mberi here muchitaurirana nevamwe vemapato anopikisa panyaya yemubatanidzwa
isi kuenderera mberi tichitaurirana chatisingadi ndechekuti wanzi huya kuhumwe yeruzhinji iwo tosvika kuti no ndoda munda uyo ndewangu wandichiedzerei kuhumwe kana tokuti achiuya timbomwawo mahewa yatiri tese ndakagara muimba yekutandarira iwoti aiwa handingogumiri mumba yekutandarira dendapinda mune yaunorara nemudzimai wako ipapo pakashata zvikuru nokuti kana wanzipinda mumba hadziri kuti chinzi pinda mumba yemukati izvozvo ndozvedambudziko ratinaro guru rokuti ngationesanei kuti tine kukokana uku pane zvatinofanira kukoshesa nekuremekedza ndochinhu chimwe chandinokumbira kunana vangomo vana vabvundura nevamwe vateedzeri vevatungamiri kuti tisada kukanganisa kuita vana chimusoro kubvongodza muto kuita kuva wakaguta nokuti vazhinji havana basa nekuti chigaro ichi chakamira sei vanoda ugaro ndo zvatinofanira kuvandudza nyika iyi yakakosha kudarika ani nani zvake saka haisi nyaya yezvigaro kana tikada kutarisa zvigaro tingatokanganisa nyika ngatitarisei ugaro hwevazhinji nokuti vanhu vatambura kubva kuvadzidzi kuvakoti vashandi vehurumende vanhu vari kutambura munyika kusanganisira masoja nemapurisa vane nhamo inotyisa nhamo inogona kupera chete paita kubatana pamwe chete toyambutsa nyika tozotanga kutaura zvimwe zvisina zvokuti ndazowana here mugodhi wakati kana kuti ndawana munda wakati vazhinji havana basa neizvozvo vanongoda kuti matumbu edu ange akarapwa nhamo yenzara nechirwere chanetsa chekuti tinenge tine nzara munyika ine upfumi hwakadai.